Good evening, Zimbabwe. This is The Connection, a platform where we discuss all things youth. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America on Tuesday, October the 16th, 2018. I'm your host, Tungamili Nkomo. Tonight, we are talking about survival in the face of the obtaining economic challenges. How are you keeping your head above water? How are you managing? Let's get connected. On WhatsApp, the number is 001-202-465-0318. You can also call us directly on 001-202-619-2077. We are streaming live on our Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Ndebele, and VOA Shona. And as you know by now, we are also streaming live on our websites, voandebele.com, voashona.com, as well as voazimbabwe.com. Zimbabwe continues to slide into deep economic challenges characterized by cash shortages, surging commodity prices, and high unemployment, which are affecting millions of young people. The pertinent question we are asking tonight, therefore, is, how are you faring? How are you fending for your family and yourself, of course? Let's talk. Let's share our stories of survival. And the show is all yours, listeners, tonight. No politicians, no pundits, just you. The ordinary folk. Lichona njani emakhaya ikudibana kuhlelo The Connection uhlelo lobasakhulayo lamhlanje kungolwesibili mhla zilishumi lasithupha kumfumfu 2018. Lamhlanje kulolu hlelo sixoxa ngendlela abasakhulayo abaziphilisa ngayo. Siyazi ukubana umnotho kawumanga kuhle, imali iyasilela emabhanga, imisebenzi kayitholakali, siyaphenduka yaba lilihlo lentwala, kanti njalo intengo yezinto ezimqoka empilweni kaZulu ezigoqela ukudla, imichova, amafutha ezimota layo iqhubeka iqonga. Ngaleyo ndlela sifuna ukuzwa kini balaleli bontanga ukubana kahle kahle liphila njani emumeni wonke lo onzima kangaka. Ungabe uthengisa amatamatisi mhlawumbe yatshontsha, mhlawumbe yenza yonke inyakanyaka oyenzayo ukuziphilisa, ukuphilisa imuli yakho. Uhlelo ngolwakho lamhlanje sifuna ukuzwa kuwe kasilabo laba bezombusazwe ababuya lapha esikhathini esiningi bezokhuluma izitori ezingekhoyo. Sifuna ukuzwa kini lisitshele izitori ezikhona ngempilo yenu emumeni wonke lo onzima kangaka. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nezwayo nasi vadiwa vatereri. Nyaya yekusa mira zvakanaka kweupfumi munyika. Saka mubvunzo watiri kukubvunza isebe chidiki nasi ndewe kuti muri kurarama sei sezvo upfumi husina kumira zvakanaka. Tinoda kunzwa kwamuri kana uchitengesa mavegetables, muriwo kana paine zvauri kuita chero. Tinyorere tsamba paFacebook kana kuti utirizire runhare pano pachirongwa tinzwewo kuti uri kurarama sei muri kurarama sei ndava ndawana mutereri wangu wekutanga nhasi vaya vaya vezvematongero enyika vatinowanzokurukura navo muchirongwa nhasi havapo tuda kunzwa kwa muri sevatereri chete ngitate umlalelo wakuqala uLiberty kunjani Liberty Halo Liberty.
Yebo baba kunjani?
Siyaphila unjani lawe?
Ah ngiphilile vele.
Yeah, usixhume ungapi kwenda?
Ngixhume ngilapha eGweru.
Kunjani enkabazi?
Hayi ukhawula fowethu.
Mhm, uyizwile indaba. Injani impilo? Kuphile kanjani khona ngapha eGweru?
Hey kuphileka nzima akutholakali lutho phila nzima nje hey
imsebenzi
imsebenzi kayikho ikho nje khona okufanayo nje ukuthi umuntu sesiphila ukuziphandela nje kuphela
ukuziphandela khonokho Liberty kwesifuna ukuzwa akungichasisele nxa uvuke ekuseni kuyini okwenzayo kahle kahle usiphandela ngayiphi indlela yikwe ngifuna ukuzwa khonoko uLiberty lapho soluqumile ucingo lwakhe kodwa usitshayele eseGweru ubekhala ngokoma kwempilo uthi hayi into kasihlangani umumo mubi imsebenzi kayitholakali bengisambuza nje ukuthi ubekhuluma ukuthi usephila ngokuziphandela ngase ngisithi mina uziphandela ngayiphi indlela kodwa ngokusweleka kwenhlanhla ucingo luka Liberty lusukelwa qumeka ke lapho uyomtereri wedu we Studio 7 atrizira runare ari kuGweru mkoma Liberty angachitaura iye kuti haiwa upenyu waoma saka ndanga ndichimubvunza angachitaura kuti akurarama nekubatanidza nekukiyakiya saka ndanga ndichimubvunza kuti kokukiyakiya kwacho kuita chii chaizvo kana achimuka makuseni anenge achizokiyakiya achiita chii kuti awane cheuviri asi foni yake yazodambuka yazokata asi tienderere mberi nechirongwa titore mutereri wedu wechipiri mukoma Shepherd mukoma Shepherd ndeipenyu
handiri right mushemushe zviri kufamba
hai mbichana matibata muri kupi
ndakuma ndibata ndave kunyazura chaiko chaiko
kwakamira sei kunyazura
kunyazura kuri nani
Mainzwa nyairi mugango muri kurarama seiwo se munhu wechidiki
kurarama semunhu wechidiki zvakatooma chaizvo hazvina kumira zvakanaka neekonomi yedu mabasa hakuna saka zvinotorema kutongoraramawo nenyasha dzamwari
saka kana muchimuka makuseni mukoma Shepherd zvizva munoita chaizvo kuti munge muchiwana chekudya cheuviri because hongo nyasha dzamwari dzakanaka dzinotiraramisa asi munhu wenyama anenge achidawo chingwa handizvo
handizvo chaizvo vatinoita tichimuka makuseni vazhinji vacho kutaura chokwadi vari kutotiraramisa vacho vabereki chaizvo isusu kuti kurarama kwenyu chaiko chaiko kwakatooma kutokiyakiyawo zvingodaiso ukazoonawo mari yaitime but kurarama chaiko chaiko hakutoraramiswa nevabereki
saka pakaoma kapa
pakaoma
haiwa tinotenda mukoma Shepherd makaroora
handisati ndokutotarisira kuda kuroora
saka mozoroora mukoma Shepherd muchichengetwa nevabereki muone kuti pane dambudziko ipapo
pane dambudziko huru chaizvo
haiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma wangu
Hati nutenda, ndura kumorefa wesa rukunya zura kuno.
Ndo ndi novimba kuti vakaterera.
Ya, vakaterera, wana sai chipere, wana nina dinya zombe. Ni wangweo wakangu daro daro wana givir singa.
Aywa, thank you so much, mkoma Shepherd. That was Shepherd Nyazombe calling us from Nyazura. He's saying as a youth, he's surviving by the grace of his parents. Into Tanisa, yo, ugubana, abasakula yabanengi, bazi tola, begusi, mosogute, umuntu sefigile, uma 25, engene kubo 30, 35, 40, uloku utinwe, ngabazali, into, ekona enza galayo, etanisa yo kakhulu. Ndimbotora zve mumwe mtereri parunari. Magadi mkomo wangu. Alo, magadi mtereri.
Kishupo magadi yo.
Aywa, tiripo edu. Ndati mkomo wangu ndire gerere yo ipapo. Muno ito anizita. Halo mtereri, ndati muno ito anizita.
Ni ndetu wa Modesta Tarini.
Aha, matibata mwere gubi?
Ndi muno ku South Pretoria.
Pretoria, kwa amira sei ku Pitoru?
Everything is fine.
Ma inzwa nyaya ya tere kukurukura nezwa yu nazi. Murukura rama ose ise muno echidiki ku Pretoria.
No rwadza because so far tikurwa matiku no vana vari ku Zimbabwe is so hard tinototirwadza nango nezvo.
Asi mabasa ari kuwanikwa here ku South Africa.
Tiri kushanda tinongosiyana kuti vamwe vanhu vashanda bai but kuno kuti tiri kushanda everything is fine but tinotirwadza kuti maparenzi anenge ari ku Zimbabwe.
Asi muri kutumira here matsangana bega nema cooking oil nema watu wati ba.
Tikutumira tikutogadzirira kutouya izvozvi pana December ipapatinototumira. Because tikasadaro semi dzedu dzinofanira tikatedzera kupidzana PF neMDC yazvino zvatoshanda ndinotohwira tichi vanhu vekuZimbabwe vachiri kutarisira kuti zvani PF ichaita change. Iwanga wari wamuja wauya kuzotsvaga basa nguva iripo vanofa vakabata masetifiketi hakuna chiri kuchinja kuZimbabwe.
Asi manje tikazara tese kuSouth Africa ikoko zvinozvoita here nhai Modesta?
Ndotoona zvitori nani dzanu kugara kuZimbabwe zvodetsere vachingochisima vari kuZimbabwe chipatara hazvina kana mushonga. Everything hapana kana chii kubuda ndotoona sekuti zvitori nani.
Asi hakuzi kuramwira munda kumakudo here?
Ndotoona sekuti antombozvione kuti kuZimbabwe antombozvitarisi kuti kurusha kwamafuta kana chii. Handakana basa nazvo because ndakaona kuti hazvina zvazvobvunokuta hazvina zvinombochinja fauta haitombochinjisi kana chii. Ine life inongoda kuti iwe uzvifungire wega but wakamirira kuti ZANU-PF zvafanira kunge zvanga zvakahwina unongoita the same thing because akati ava ahwina saka zvimwe zvinhu zvoda kungozvishandisira brain.
Aiwa tinotenda. Ndimuzvare handiti
Modesta Taruvinga.
Tinotenda muzvare Modesta Taruvinga nekupinda muchirongwa. Murambe muchidzoka.
Alright, naita basa ndikokurudzira kuti vamwe kana bhodha richivambudzika ngavangowambukawo sezvinoita vamwe.
Aiwa tinotenda zvikuru.
Alright, naita basa.
That's Modesta Taruvinga there calling us from South Africa, Pretoria, Epitori. She's saying that really there is nothing to look forward to in Zimbabwe, and she's urging other young people to come to South Africa, where she says life is much better than in Zimbabwe. Kodwa ngimbuzile ke lapho kumana, Modesta, umuntu wonke eZimbabwe engeqa umngcele eqe uLimpompo eze eSouth Africa kungayenza na, njengoba la iGoli phela iseyiGoli yakudala leyana eyabo mkhulu bethu labo baba bethu, hayi eya these days siyatshintsha imsebenzi kayitholakali. Kodwa uphendule uModesta wathi hayi kababuye, impilo lanxa imsebenzi ingani yasilela kancane ngapha, impilo ingcono kakhulu kulokweZimbabwe. Siqhubekele phambili ngohlelo nxa usanda sixhuma uhlelo ngolwabasakhulayo, uhlelo The Connection. Namhlanje asilazo ingcweti, asilabo abezombusazwe, sikhuluma lani banikazi bohlelo abalaleli phela, ibe ngikhuluma ngabo lapha. Sifuna ukuzwa ukubana njengabasakhulayo liphila njani emumeni omubi kangaka wezenotho. Imali yasilela, imsebenzi yasilela, akulalutho oluhambayo. Ndiyo nyaya ya tiri kukurukura nasi muchirongwa chenyu muri yeZimbabwe, chirongwa chevechidiki tichida kunzwa zvikuru sei kune vechidiki kuti muri kurarama sei. Tichitarisa kuoma kwaita zvino mufumi wenyika, zvina zvina kumira zvakanaka zvachose. Mari iri kuramba ichishaikwa mumabhanga, mabasa haazi kubatika, mitengo iri kukwirira vese vari pasi nevari kumusoro uku. Saka hapana chiri kufamba zvachose. Saka tikuda kunzwa kwamurisi vechidiki kuti muri kuraramawo sei. Nimbotora mutereri mukoma Donald Mamboma kuSouth Africa uko. Makadi mukoma Doni?
Vafara mukoma Mutunga, makadiko?
Aiwa, tinofara kana muchifarawo. Kwakamira sei kuJoburg?
Ndiri kuRustenburg mukoma. Kungotatarika. Ngoti chero ndiri wapenyu mugoma wangu, asi kuti kugara musango nguva dzose dzose uchiko hakunyati kuita ofisa mutani yange yedu, tikandi sista vangu vangachitaura Modesta vanga vachiti havoi vanhu ngavauya, but ndotozongoona kuti haungatendi kumaraini kumakwato mugoma, haungabvutiri kumakwato kumba kwakuua, haungablemi naanoita mikidhoga vana kubikira mai vako ndanzaivo vasingashati akuzvita.
Saka mukoma Donald, kuSouth Africa ikoko mabasa ari kubatika here?
Ndobva ndotaura kuti mukoma hakuna, hakuna mabasa. Tinenge tichishanda mukoma, asi mabasa kuti ari zvinhu kuti ingatotipa mabasa, mabasa anobatika zvakaitakana sese izvangu hauvakubatika vanerungu vane Modesta vangandingotaura zviri zvongu zvekuti asi mabasa emungatisa mabasa anoshandirwa nevanhu vekusha munomu zvinokutaura mumugoma hatidi kunyeva mushakwedu kwezvavangona akati kana zvinhu zvaizviona akati hazvina ngeazvinwana nemunyama iri kuzoda kujata munyama zvinari nyedu yangokurira munhamo, but asina tenzi kumapato ngoma kuti ndinenda nokuta kumapato amba kuenzi kuna atika iwo problema awo kumapato ndavana uri mbisira amba kumera ngako kuti anga ndipa izondinoita niko
saka saka toita sei mkoma Donald
papa angu ndezvemazuva ano pamaonero andiri kutozvita nezvekugoti hazvo munhu anofanwa kungotarisa zvinomupararamo panguva yeyo zvekutarisira hurumende mukoma tinganyekerana zvino ndatega yekubhlema kana kutarisa kuti vanoti kudini nekuti hakuna chinobuda sezvaigauziva rozo hazvidi ng'anga kushopera hakuna chinobuda kuvanhu ava kuti kufundisana ende mutanga kuti gore ravona kukwana vapi namusisimu kupawa kubva pavakateura ivo vamurangagwa asi hatina chatataura zvirikufamba sofa hakuna chakataona mavari zvotautawe hakuna ekokesho vakubatira mutero matepi zvinhu zvokungoti kutsvaka kuashaya ngoma kutsvaka utano mibati hakuna vanhu ava havana mazano manyuwani zvokuti angamutsanyika pairi hakuna soa tirikuona hapana kana chakataa chachinja zimbabwe is open for business but ethegraund hapana chiritadepo chinobatika iro zviri open for business ndizve zivipira tataona ende kana vati kana zaidi chine katera chake kuti vana vemunyika zvakada vana masiwa vangadi vakataona kwete vavakahinda kuchinya vangadi vakatavua zvizvozvo kana nyikadi chiri kungoona vana vemunyika mayozvemhandu ndioni chokuti panichabuda ngoma ngava bvise mweya wekuti munhu nhanenge arimo mumafungiro emhandu ngava mutiye mweya weyo ezvangu vane mweya wekuti nhanenge nikatoa nhane mari manje vana vemunyika vanenge vane mari zvavo havakwanziri kuita investment kana kuti ndo vanenge vaizii mhandu vana vama kunga mawere vana james makamba saka zvinomuita hati handiti zangu kunobuda akanyara mukoma anogara mumatongi akanyara
aiwa tinotenda
zvekuti munhu ungati ungagarira mumatango kana 5 years hakuna chanigo ende atozozvezi zvinogona ngozvokera kubva mjd vasina chaona che saka zvinongovhaza mukoma hapana chatingatingafarira
aiwa
vachinyatsokunzwira vanhu avavo kuti vavanenge vachizorapa muzvipatara zvinodzuza zvekuzvekuikati iva vachihwira vanhu murombo mukoma vasina havo
vakaiva ngoma aiwa tinotenda mukoma ane kupinda muchirongwa mukoma Donald
yofa ndinotenda mugomo rosatatenda
aiwa tozomuroisa
thanks
Love Gungu Donald Mamboma, a prominent Studio 7 listener. Ubese tintake lapho eMzansi Afrika la uyakhala nje uthi hayi into kazihambi kuhle la khona le eMzansi Afrika. Siqhubekele phambili ngohlelo silomunye njalo umlaleli tinemumwe zvekare mtereri wakadi yako mtereri. Halo mtereri. Halo mtereri wakadi yako. Ungani kasixhumani kuhle lalo mlaleli kodwa ngikhangeleke imbiko elisithumela yona balaleli enkundleni yeFacebook ukholena uyaloba lapha ekhasini le VOA Shona uthi yena anzi namkoma kholena kuoma kwaita upfumi hwenyika zvinoreva kuti ED Nangagwa haana kuhwina ngukholeni ke lapho uyakhuluma kuti ukoma kubhidlika komnotho okuqhubekayo kutshengisa ukubana umongameli Mnangagwa kanqobanga kukhetho ndimkoma Colin. Uyezve panani apo mukoma atafadzwa hanzi hi amtafadzwa tapfumanei from Zimbabwe. I live in South Africa ndiri wechidiki ndakatobuda munyika nekuda kwekuoma kweupfumi hwenyika kunotsvaga kuti ndigone kurarama nekuraramisa vabereki. Hurumende yatiurayira future yedu nevana vedu hatina chatinokwanisa kuburitsa kuchema kwega kwega. Mutafadzwa tapfumanei ke lapo uyakhuluma uti yena uwele South Africa wafohla eZimbabwe wabalekela kwele South Africa ezama ukuyaziphandela ephandele labantwana kanye labazali ngoba uthi hayi uhulumende weZimbabwe usebulele ikusasa labasakhulayo ngokuthabalala ngokwehluleka ukulungisisa umnotho uthi akula lutho oluhambayo. Sikhangele enye imbiko njalo kulobani lapha anzi makadiko nirimsikana wemakore 15 ndiri form 2 kuno ku Zimbabwe dambudziko randave naro ndere mari hanzi nemamiriro akaita zvinhu munyika handichakwanisi kuvanirwa kuwanirwa mari yechikoro saka ndiri kukumbirawo kubatsirwa kutsvagirwa scholarship hanzi nemusikana uyu ndinodziza pachikoro cheMatthew Rusike muHarare. Uyakhuluma ke lapho uTrisha Kapuma uyakhala uthi ungumntombazana oleminyaka elishumi lanhlanu ukuform 2 okudanisayo ke ngokutsho kwakhe uthi kasenelisi ukuqhubekela phambili ngezifundo ngoba useswele imali yokumhambisa isikolo ischool fees. Ngokunjalo uyacela ukubana ongaba ele access to scholarship kumbe ongaba efuna ukunceda udinga ke lolo ncedo. Timbo tora mtereri parunare wakadi yako mtereri
ndipo makadi makadi baba
tinofaragana muchifarao
kuri kuzvizvi kutiomera baba zvizvina hapana kavana vechikoro chatiridza kuendesa kuchikoro nyekuoma kwenyika
matibata muri kupi
ndiri kuchinhoi
kuchinhoi uko
zvinhu hasi kumbowanika mumashopu tiringotenderera hapana chati kumbonyatsoona chekunyatsoitika chaichecho
ko inganzi zvaanani mazuvano
hapana chetinana mafuta aruta $12 wawana paari kuwanika pacho hapana chetinana mi
mafuta cooking oil
$12 2 liters
ko shuga iri kuwanikwa
shuga iri haisi kuwanika mumashopu mahombe hamuna shuga iri kuwanika mukoto mairi kudhura imomo shuga flour rice zvese hakuna hasi kuwanika
saa muri kurarama sei mukoma wangu
takutongorarama nokukiyakiya kongotengawo zvinhu dhure izvo zvotongosevhaizvisevhaidza kuti ndingoraramawo zvenomhuri
kukiyakiya kwacho ikoko ndiko kwandinoda kunzwa kuti munenge muchikiyakiya sei mukoma Gerald sezvo mabasa achiishomeka kudai munyika
tinongoitawo tinongoshera goridhe mupurazi imomo tichidzoka tichingodaro
saka munorarama negold panning
gold panning ndokurarama kwatotoita pasa zvigazvo zvitotiomera
saka munenge makawanda sei kumigodhi ikoko
takawanda makorokoza ndo akatowanda manje ndevazhinji tiimwa musango mhobhokazara musango akanzwa kuti kuraramira musango hapana chokuita tikashaya kudaro hatiraramise mhoo
muchiri kuita here zviya zviya zvemakorokoza zvekuti kana wabata wari wasikoo manje wawana kamari kako unorara kukrabhu spenda mari yese iyo mudoro
ni zvangu kumwa handine zvangu handizorara kuclub
asi varipo vachiri kuita izvozvo here nekuoma kwaita zvinhu
ndisingazivi hangu mava hasi munhu asingafambire kunzvimbo idzidzo handinyasezivi hangu kuti zvichiri kunyatsoitika here but kuona kwangu ndofunga zvaashoma kuti zviri kungodhura razivikana kuwanika kwazvo namadrink chaicho yamashopu hamuna
soft drink
matm chemuchemokuti hamuna kana ndonzi soft drink kana drink iro kwasa kuti unitengere kana mwana akanwa hamuna
kuana mazoe
hamuna kana mazoe hamuna kana zvichi zvinowanika mabasic commodities ese hamuna muri kungowanika zvinhu zvatisiri asimbozvishandisi mazoe ese zvokuti unosana makazara maroiko
Pagaipa. Aiwa, tinotenda mkoma Gerald, maybe mvunzo yeku pezisira. Saka, murukona kunge chii chingaitwa kuburisa nyika mumadaga airia. Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Gerald.
Maita vano.
Yeah, that was Gerald calling us from Chinoy. He says he is a gold panner. That's how he is managing. That's how he's fending for his family. Uti uyachekecha Chinoy uGerald ungomunye wabemba ikolite. Ngaleyo ndlela uti ulendlela yokuphilisa imuli yakhe kodwa uthi kakulula ukhala ikakhulu ngokudula kwezinto ezimqoka empilweni kaZulu lokusilela kwazo uthi hayi Chinoy akulalutho emashopu inamnete sibisalo oflower ochukela impuphu awuthi cha uyangena kubo TM ungene ngapha emasupermarkets awusoze ukuthole. That's the state of affairs in Chinoy, according to Gerald. He says the shortage of basic commodities is obtaining and getting worse, whereas we hear in other, in bigger cities and towns like Harare and Bulawayo, we are hearing that the shortages are easing, though prices remain high. Siqhubekele phambili ngohlelo isikhathi isesihambile mpela laphana. It's 28 minutes before the hour of 9. 28 before 3 o'clock emine enkulu lapha eMelika eWashington DC. Tiende remberi nechirongwa timbo tora tereri mkoma ino senta. Magadi mkoma ino.
Nofara, magadi enyu mpudi.
Ayu wati, nofara, kana mchifara o. Magadi bada murigubi.
Kuno kundruku East London, Mdanzani, South Africa.
Na, ku East London, South Africa.
Yes.
Maizwa nyairi mugango murukurara mose ku South Africa.
Irinani atishori mwari sekuti kuno ku vazhinji tingori ma truck driver saka tiona kuti ndo zvinenge zvitori nani mbozamazamo nyango chipota chioma zvazvo chimbovengwa munongoziva kunomboitikawo mazinofobia tombopikirwa matai asi upenyu nenge uchingoenderera mberi itori netarisiro yekudzokerawo kumusha but zvinhu zvakangooma kudzokera kwacho hapana kutangira kana magipi aunenge wambotarisira nekusina vatoriko vatori nani vatojaira zveko isusu kuti dzokere so far azvitomboita tongofunga tiri kunoko kusvikawo zvinhu zvachinjawo toronitasiro kuti zvinhu zvichachinja nyange zvazvo zvisiri kuratidzira asi tinongoimba kuti zvinhu zvichachinja.
Saka muchi kudraivha magonyeti kwamuri kuita uku muri kuita lokali kusouth africa ikoko kana kuti munombobuda muchienda kuzimbabwe tanzania kune dzimwe nyika dzakadaro da.
Ya inini zvangu ndinoita local South Africa since yakakura zvayo tinovetotorwa malong distance ekuti from here up to Joburg it's about 1,000 km nakwanisa kuenda kuna Mpumalanga uchingotenderwa all over South Africa but tine vamwe vedu vanobuda vachienda kuzambia nevari kuenda kuDRC but inini hangu hasi ndambobuda hangu cross border kurwa local.
Saka pei ya muri kuwana ipapo munogona kurarama naye uyezve kuchengeta mhuri?
Ya, tiri kumaneja kuchengeta mhuri nekusevhawo kusepa saidhi yekurongo, nekuti kushanda kwatiri kuita kunokwazire kuti taave kuno tine chitorongo kumusha chitovakawo chemadevelopment, kuitira kuti patinozoendako kana kuti vana vazoonawo pekutangira. Sekuti kunoko hatingati tobva tagara nemhuri yese kunoko, inenge itodzori kumusha. Saka techitorongo futi kumusha vatishanda kunoko.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Innocent, murambe makasvinga.
Tinotenda baba, maita basa.
Yakhuluma ke lapho uInnocent usitshayele ucingo ese East London emzantsi. Uthi yena ungumtshayeli wamagonyeti, utshayela nje local eSouth Africa. Ngokunjalo uthi uyenelisa ke ukuthola imali yokugcina imuli yakhe. Pa Facebook timbopinda mudande mtande tione kuti vatereri vari kuti chii pana baba Tadiwa Cheure. Azina baba Tadiwa, tiri kutambura chokwadi ichiripo ndechekuti dai tambochinja utungamiri timboona kuti imwe party ichatadza ichatadza kugadzira zvinhu here. Ngo baba Tadiwa lo uti hai abasakhulayo abantu veZimbabwe bayahlupheka kakhulu. Ngakuya ke kuguqulwe uhulumende kubonakala ukuthi kungangena elinye ibandla elingayisilo ZANU-PF lizawehluleka ukulungisisa umnotho welizwe na. Kodwa okukhona baba Tadiwa chiripo ndechekuti tiri kubva kamusarudzo yakahwina ZANU-PF, sandaphuma ekhethweni yanqoba iZANU-PF yangkhona. Whether yanqoba ngokuqondileyo kumbe kwadlelezelwa asikwazi, kodwa ukhetho lusanda kwenziwa vayivisela abantu iZANU-PF embusweni. Timbotora mtereri vagumbo makadi mkoma wangu.
Tiripo makadini vongu.
Aiwa, tinofara hedu. Matibata mure kupi?
Ini ndiri kunonzi kumberengwa.
Kwamira sei kumberengwa uko?
Zvinhu hazvina kunyatso kumira zvakanaka kuminyika, hazvina kugara zvamira zvakanaka kana
chii chanetsi.
But maprize zvinhu mumashops zvirimo, but maprize achingiwo anorwadza. Vanhu vakwidza vanhu vakakwidza mitengo, asi ofleid hazvo tingangoti maybe 3-4 days idzikapfuura idzi mitengo yanga ichiratidza kuti yadzika yadzika plus zvinhu zviri kuwanikwa chero, asi kuri kunzi munhu awane pacooking oil unonzi utore 2 pamunhu. Cooking oil iko zvino yakuita $6 yanga yakuita $10 but yapa 6.
Cooking oil 2 liters.
Tiri kutaura muzvishavani yapa $6. Challenge inondibata yandiita sokuti yandisibatei ndeye fuel. Baba, tinorarama tine zvigayo zviri kumaruzevha. Zvigayo zviri kumaruzevha zviya zvinoda nhiri, zvinoda diesel. Manje kana kunzi mota inofanira kusvika yomira yofila diesel, chigayo ndoisawo mota here ndonofilidza diesel pafilling station? Tine matractors, munoziva kurarama kunoita vanhu vari kumba kuya. Tine mataraktita, taraktita haungaitori ukaenda nayo kutaoni. Matractors anotibatsira kutakura zvitina, mamwe mabasa ese ekumba aya. Pane mota dzimwe dziri off road dzinotikwanisako dzisati dziri dzinogara dzichitibatsira kutakura chibago kuendesa kuJMB kwamataka kuya. Mota iyi kuti idrive upinde nayo zilori mazilori akaraya, uri drive uipinde naro mutaundi kuti hapa pindiki hapa fambiki. Saka ipapo ipapo ndo panoti remei because ikutisu handiti ndanzwa nichitaura nekuti hanzi majeriken anonzi haachatenge gine madhiramu pamafilling station
ndozvo ari kutaura
saka ini chindikudzai kuti zvigayo zvese zvotombomira here kana kuti toita sei totakura chigayo chopinda mota choenda kunotsvakafiwa nekutaura
hakatombomeki sensi zvachose kamutemo kachoika
because ndiye so ndichikutaurirai zvigayo kumisha kuya kuya zvakawanda vanhu vava nezvigayo kumisha ndo zvinotiraramika ndo zvinotibetsera vanova tinovandisi ndiroda ini handidi ndoda kutaura chokwadi pandimire panapa handifaniri kutiza chokwadi chiripo ini ndiri ZANU-PF supporter yakakwana nderemba but manje maningi manana mitemo iyi inoti inenge ichidzosera bato redu sure nevanhu vanotidzira vaya handiti munoona kuti zvinobva zvangofanana nekuti ndoda kuudza ine nyaya zvakafanana naminister for finances munoziva kuti kumashure kwese uku zvinhu zvazvichiendeka pakangonyarariwa but paangoitiwa announcement yemapesendeji yekupa kuti usa ronzi romira roga usd hanyingi bhondi romira roga zvinhu zvese zvakabva zvachinja marate emari dzecurrency zvikabva zvadokukanganisika munyika saka ndoona sokuti ndina problem yatinoende yekuti panongoimplementewa mitemo angofunga kuisa mitemo yake anongoisa asina kutanga aconsult then zvobva zvaomera munhu ari pasi anova ndiye anozoenda kunovhota zve handiti muona
asika mukoma gumbo mataura kuti muri mutsigiro wezanupf ndimi kamuri panyanga munombotaura here navo vakuru venyu kuti haiwa muri kutitsika konzi zvakamitemo kamuri kuisa aka tumitemo twamuri kuisa utu hatumboshandi zvachose munombowanawo mukana here wekutaura nevakuru venyu
baba platform yandiendi nayo nhingi handina platform yandiotiva nayo pandokwanisa kutaura ndiri ndipo pamuri ipapa apa munhu wandinokwanisa kuzonanavira kuti nditaure naye hapana pabhisi pano nyaya inongovapo ndeyekuti havachangi vaita research kana kuconsulta kudzoka pasi kuvanhu kuya ndo dambudziko riripo panonguva necommunication breakdown because kana mitemo iyo yaisiwa iyoyo muno inodzoka kuzoonesera ini ndiri zasi zasi ndiri kupasi kuya kuya ndinenge akutsimbirirwa zvekuti apo ndiri sapota yezanupf maybe kudai ndevamwe vezanupf vari kuita sabotage hatizivi vamwe vari kugarirana because nyaya yakaitika kaapa ndeyekuti vakambomanyisana pachavo saka vanoziva kuti vobaya papi kuti zvinhu zvishati isusu tingotevera tiri kumashure hatina zvatinoziva
haiwa rambai makashinga vagumbo tinotenda nekupinda muchirongwa
manje handinoona ini maakutondinemeravo kuti ndirambe ndakashinga asi chokwadi chiripo ndichocho kuti ini ndirisapota yezanupf tinotenda yedu ndizvo chaizvo but hei nyaya yemanhingi yemajerikeni ndoona sokuti ingangoomesera munhu wese because handifungi kuti vanhu vangazvitambira zvakanaka
pakaipa tinotenda mukoma gumbo mudzoke zvakare svondo rinouya
tinotenda haiwa maite henyu
yateta lapo kubaba ugumbo uti hai ungumsekeli webandla lezanupf kodwa yonke le nyakanyaka enzakalayo ukubhidlika komnotho ukudula kwezinto namhlanje babethule umthetho kuthiwa bathi abantu abasavunyelwa ukuthenga amafutha ezimota ngezigubhu uyakusola kakhulu lokho ubaba ugumbo ozikhulumeleyo wathi ungumsekeli wezanupf uthe eminye imithetho ethulwa nguhulumende akakwazi ukuthi ungaba kulokudonselana okukhona yini kuhulumende owuthi omunye lomunye okugovernment uletha imithetho yakhe mhlawumbe ngenjongo ezithiyeneyo abanye bayabe befuna ukwakha abanye befuna ukudiliza ngamazwi ke kagumbo umsekeli wezanupf ositshayele esembere ngwa Timboendra mberi nechirongwa chedu. Kora tu tena is the time sasa lo imzuzo elishumi lanhlanu. Sitate umlaleli uJabu. Kunjani mlaleli? Alo, mkoma Jabu, muribo.
Mkoma Tunga, kuti seiko pari seiko pa United States.
Kuno kuri bo mkoma we, mkoma wangu, tinga chikira imimi iko ko.
Kuno kwa kanaka, tiri kuno ku South Africa, taroera kuno wakomana, taka bukita sunga sunga mabegi. Tishiti kata pinda wakomana manje mbuti zakabiwa. Zvino nyairi kuitika iri kuiona zvine zvitataka tarisira kuti ndozva zvichaita kana kuri kuti wakomana vanenge varambira pakutonga nenharo zvavari kuita vasina kuhwina. Saka nzira yedu yakananga ku-2008 ndokuyananga iko zvino. Handioni paine chino chinochinja ba plus muri kuona mitemo iri kungoiswa iyi makambozoonepi imimi kuti nyika isave fuelo zvinonzi izvo nemusatengere mumadhiramu not make sense hazvishandi pazvo zviri kuitika kunyika uku.
Saka kusouth africa ikoko mukoma Jabu ari kubatika here mabasa?
Mabasa toto kuita mabasa emaoko eduka nekuti kumafemu vanhu vawandisa muno South Africa inyika yakatakura imwe marainbow nation ka kubva Afrika yese kuburikidzawo nevanobvawo kunze kwenyika chaiko vanouya vachishandawo kuno. Saka mabasa anenge ari kuita mashoma. Saka vazhinji vedu vanobva kumusha tinongoita zvemaoko izvizvi mabasa etinongoita emaoko edu. Asi aiwa tekudya tichiguta, aiwa hatisi kumborara nenzara ba, hatisi kutoda kutenda Mwari.
Aiwa tinozvikudza izvozvo kuchengeta mhuri ndo musimboti weupenyu.
Ya taura henyu hatiri kutizvoni dai wakuru wavanga vaonawo kuti no zvataifunga kuti zvichaita zvaramba. Ndinoona chino chakakonfyuza vanhu hama dzedu kumusha uko kana kuti vabereki wedu kumamisha kuya kuya inyaya yekuti ka wamukoma mugabe wavanga vasingachanzwana nenyika dzekunze. Saka kuuya kwakazoita garwe manje richiswera riri mundege richiti raenda uko radzoka raenda uko radzoka vanhu vakabva vatofunga kuti hazvo zvatochinja munhu itika muvhotera uyu waringe wabvuma kudzoka munyika. Ende plus imwe nyaya tiri kuona hangu nyaya iri kuitika yekuti izvoni iyo vana purezidendi vanoti izvoni isusu tichakwereta dzimari. Nyika yedu iyaya haisoda kukweretwa mari ba iri kuda kuti idaidzwe mainvestors avhure maindastry kana kuti kutanga mamwe maindastry kwete kukwereta mari. Nekuti mari yati kana ichinge yakweretwa iri kudyiwa navanhu vairi navanhu vashoma hazvisi kubudirira plus mari iyi haichagoni nyika iyi haichagoni kumutswa nemari yekukwereta asi kuti imutswa mamwe maindastry pomutswa mabasa pamwe inogona kusimukira kwete zvazviri paizvi.
Saka toita sei mukoma Jabu, mwanakomana akavimbisa kudira nyika shuga asi zvakaramba?
Ivo vapo we inini maonero avo ndeyekuti chekuita chaizvo chinotinetsei pakuti muri kuona tikati katipinde mustreet tiri kurayiwa nepfuti tiri kubayiwa iko zvino izvi taka tichiona mavhidhios nekuti ka2007 takaiterera every day nemumawhatsapp ndetakatarisa zvinobva kumusha kwetu chii kuitika ikoko. Wane ZCT uyawaya wakasungwa wari paofisi wasina kudemonstrata wasati vademonstrata wachitori kuchii maofisi ini hasana mboona mutemo wakadaro basi tiri munyika dzawamunyika dzawatorwa kana kumbonzwawo zvinoitikawo kune dzimwe nyika kuti munhu anosungwa asati apara mhosva udzvanyiriri huri kutonyanya kutokura munyika medu. Saka mai izvezvi vanhu vari kuzama kuti izvoni zviregedze kuoneka tifunga kusaidi kwavo vananga vachiti izvoni tikasunga vanhu vasati vademonstrata mumastreets zvinonzi vanhu vakagarika havasingazivi kuti izvo vari kutoita izvezvo zvekurambidza vanhu kuti vaite waexcise mumarodhi ka zvinototi zvioneke kuti no vanhu vari kudzvinyirwa nekuti katiri katarisa paya paya vanhu munhu asungwa haana kodzero yekurohwa
Aswanda asi wanumaya waita chipina murui miyamba wakangwa chula nima bata siki wakangwa nyangaza chicho wangwa nyangaza saka nyika hidi hei apaka oma so ndriko wanda zukuti zoni munu weza da chita da wana chenda kusaiti zimwechete pachana izuwa MBC nukuti ilikuti zoni iyo wacha pa wano zubaru kuti kwa pita murui munu weze kwa mtari blawa ya gweru kwenda kuru njibisi sababu zimabu yezu uhoru wanareke zikuti weo wabunga waeno mwajitaro wa ruku Zimbabwe tozo kato njika edu ya pambengu kuna ubudu kwa toko na ubudu ya tikadaro wanaiswa kabuda mu Zimba kwenda zikuti wa mwano sarama wa mwachibuda
aywa tinotenda nekupinda mshirongo wa mkoma javu
ndatenda mkoma toka ndatenda taku kutaya wakoma na kuti muwe takachita sara kuti tika wina mchawi ya omji tefe njiramburi mkuno kumusha manje hei sakona nga kabrapoa chida atura pae mburi iko kuna uti mkaya zakata iso hati zotombo zvichiro saka mwikuto chibatura tuto zwa opa nini kuti zwa mila sei kumusha saka rambaye makataro rambaye makataro msazuke kumasure bachimbo rambaye mburi iyo kusuka njiga ya naka mchitipa maso kuna uti mkawia chima tato fana na baje tino zonzo wakuno
anzi kwa paka rasika akata
ya pagarasi ya asumu nweza kota iyo wacho weza anu wacha kana paino wakangu wajitaputa zante wangu zona kute no takarasi ya peku votera iko zonezo wangu zona nekuti aadi zonezo wae fungi zonezo nishaita zonezo ziriza apana mna hezi fungi zonezo nyanyanyi kwa nweza anu ape nisu kwa hezi zizi kaya zona kute haewa hawa kuru hawa na kwa anu endaba hawa zonezo wangu fana na akaba na akanaka pide ya kuzinezo apana kwa nida kwa angu fanana
ayo ati no tenda mkoma javu muzoge mbuchirongwa sondarno uya
da tenda mkoma ntunga da tenda
thank you so much javu there calling us from South Africa ya kala njenga vantu abanengi usola ika kuliba ndelibusa ya uhulumende ujavu uti abantu babe cabanga ukuthi umongameli njengoba umgabe sebemshayile bamfake eceleni isokungene ubaba umnangakwa uthi jabo abantu babe cabanga ukuthi hayi into seziyolunga manje kodwa cha akunjalo umumo wezenoto uqhubeka umuvi kodwa uyakhuluma ujabo uthi hayi emzansi ba yaziphilisa mpela uyaphandela imuli yakhe timbo torazwe kare mumwe mtereri mkomata wanda makadi enyu mkomango
ya ndi mkoma jonga
ndi ngomo jonga mkomango
alright angomo hei wangomo zaka tanga mno mwatili mwamsu tafu kazi nzuruto mera wani mwano waifu watu pangwe urumende ya icha wacha ngo sarenda omasi bako sira wacha nisa nekuti hei nzuruto mera wani mkatime nito mwana awasu cha toda zuruitika kuzimbabu zamurko nakana kuzimbabu waji nzuruto mazi zaushaika zaushaika se zuti wano wazo wetu tatu abapapu zao bisa wamu gabe pangwa na yo vacha wabu na mko zesera masi mbaku MDC noti ayo zantia chaya ichia kwa ichia kwanza kwenda kandikutu wano wabu wakunga liku buma kuchoka chingo lipo ndeje wano tima wakuto zesera na 2008 ndesha fura 2008 kwa zwa kwenda kutera tungo zitaura uti ya wabanacha wano kwa nisa kuto mboita kundoto wakutongo wakutongo wakuto bila nyika chaya chaya ndesu yoza mko sara kite surugitika mene mungu zono wakeni koma hongu
tingafunza imimi mkoma angu nina ndivumizu kutaura fungwa zangu pano hapa
ya noti fungwa zangu ndoza ndu tona ukutote hawa wakutana ewa to sira wabacha misa wataura ote marekshen chakabiri wabasi wawana vini mtire kusira wacha misa chingabu noti iwa chayewa nika wai kwa su isu muda wai kwa wetlete panya nika noti kolo mindyo ya aku ya akuraba iku tunyasa akuraba chayeku chayeku ndizvo ndakacha misa notasaizvo zvakutoshaika mashopu zvakudini munyika muna mari mabhondi noti vakatesa vaende kutotorera vanhu mari noti hakangamboti opuwa pepa ukadhinyira marubha muna South Africa ari marhanzi vasvika vanhu vaya vanopuwa mabhondi mari isingatengi iwatumira mari chaicho vakupuwa mapepa
saka mkoma tawanda ku South Africa kwa mori ikoko mabasa ari kubatika here muri kushanda
ya ini kushanda angu bati wapana wangu andona wa zingato shande wa nungu wa ito mnira marobotu maswa ito wa zwati mshakato umu
Saka muriko gona kuraramisa muri yenyu ku Zimbabwe.
Ya ndikwanza kuraramisa ngu muri yangu.
Aiwa, tinotenda. Zvakanaka zvakadaro mukoma, rambai muchichengeta muri.
Ya, but toda kuchengeta tiri kunyika yedu yechibaro kutatika berekerwa munomu. Munyika yevatorwa vakada kungotidzinga nguva anytime vanokwanisa kutidzinga saka taikumbira kuti vakupenyika kana uchizvinzwa namunangagwa vasira masimba vanhu vanokwanisa kutungamira nyika kuti ione kudzokera kumusha muri dzedu dzisakurira munomu nekuti malanguji avanodzidza munomu haasiro yedu tofanira kudzidza ranguji yedu yekumusha kwedu kuzimbabwe kwetishona iyoni echindevere zvatikakura nazvo nekuti vana vedu havazikwanisi kunodzidza chishona nodzidza chizuru munomu kana mamwe malanguji ari munomu nekuti zvinotozviviringa vana vedu nemangwana vevana vedu.
Aiwa, tinotenda mukoma Tawanda nekupinda muchirongwa. Mudzoke zvakare svondo rinouya.
Tinotenda maita basa.
Ngutawanda ke lola useSouth Africa kuti hayi iyena uyaphanda uyasebenza ngakho uyenelisa ukuthumela imali ekhaya agcine imuli yakhe kodwa uthi hayi ekhaya kusekhaya ufuna ukubuyela kodwa ngomumo okhona akakhoni ukuphindela ekhaya. 4 minutes before the top of the hour as we wind down, as we wrap up our show. And the topic tonight is we are hearing from you, the young people of Zimbabwe. On how you are faring in the face of the ongoing economic challenges. Timbo tora mtereri wa effort. Ndopfunga wa effort wacha mtereri wedu wekupezi sira. Uzabangu mlaleli wetu wa utinage umnumzana effort. Wa effort ndi nomugamu chirai mchirongwa.
Evo magadiva.
Aiwa, tinofara kana muchifarao?
Tinofara zvikuru. Ndirimo muSouth Africa, imomo tiri kungotatarikawo sevamwe.
Ari kubatika mabasa.
Taurai.
Ndati graft riri kubatika here?
Mabasa anongobatika zvisevanhu vari kutambura tinenge tisina zvokuita nekuti kana wabva kumusha uchi wazotsvaga mari hauchatsvaga kuti basa iri ndoriti randakuita saka vazhinji tirikungoita zvokungozvibatsira kutsvaga kungobata bata mabasa emaoko tirimo muSouth Africa but kumusha home is the best I think you know but situation iri kumusha parizvino inaumira mushe.
Saka toita sei?
The only situation, the only step we can take in that Zimbabwe situation is that we have to demonstrate a massive demonstration, but only, directed by MDC. Since MDC, everyone knows that MDC is in a support of Akawandi from Zimbabwe. So let's see.
Ngoma effort kana MDC ine vatsigiri vakawandisa sei isina kuhwina sarudzi.
MDC alliance yakahwina sarudzi zviri pachena papi pakaita vakabira zvinozivikanwa kuti yakabirwa sarudzo nezeki ikanobirirwazve kukoti so yasaying that MDC alliance ndiyo yoga inikwanisa kusimudza ikonomi yezimbabwe so far so ava takangomirira kuti vabvume kuti ai takabira sarudzo thenipopinda varidzi vatakavhotera.
Thank you there mukoma effort nguva ndidzo dzatikana but thank you so much for joining us tonight.
Thank you, Tinotenda.
Siyabonga, Tinotenda. Zimbabwe, this is our show. We'd like to thank our listeners so very much for sharing your experiences in the face of the ongoing economic challenges. Let's make another date next week, same day, same time. Same radio station. I'm Tungamilinkomo. Good night, Zimbabwe.